chokutanga vanhu vakadzingana mupati whether AMDC whether iparty ipi vakadzingana mupati imomo zvareva here kuti vochibva vatiza chiri important ndechekuti crisis yenyika haiindi away nokuda kwekuti vanhu vadzingana mupati ndikunzwa hangu kuti vakaenda muhupoteri kuda mumusi vanozvityirawo hatizivi asi zviri important ndezvekuti vanhu vataurirana kavari mupati imomo.
Izvi zvinorevei takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nekuti vamwe vanenge vangova kuti zvinogona kukonzera kusagadzikana kwenyika nemashoko ari kungofamba famba wayo
zvinogona kudaro kuti semunhu anga ari mukuruwo aine simba raanga ainaro vanhu vanogona kufungira kuti pane masimba anogona kukonzerwa but zviri important ndezvekuti sebato riri kutonga pakava nebhonga popoto mubato riri kutonga soda kuti nenyikawo inoafektwa handiti saka ngavagadzirisane izvozvo ndosaka muchiona vanhu vari vachifunga kuti no zvinogona kukonzera bhonga mupopoto munyika.
Vakawandawo munyika vari kuchema chema kuti upfumi hwenyika hunenge hwaenda kumawere zvinhu zvaatanga kuita chamuramba mhuru zvichidhura. Munoona sei nyaya iyoyi nekuti kuZANU-PF varinova hurumende iri kutonga vari kunetsana asi vamwe vari kuti kunenge kusina munhu ari kunyatsotaura nenyaya dzezveupfumi.
Ndo nyaya yamunoona kana nesuwo vamwe tinoti isusu kwoiyo nyaya yekuti vanhu muconcentrate nyaya yekudzingana and all that iyo nyika neupfumi hwayo hwakamira mamiro yakaita mashaya here zvekuita kuti muite foka mugadzirise upfumi hwenyika. Vana veZimbabwe zvino izvi vari kuchema and sebato riri kutonga priority iri panyaya yekuti gadzirisa ichi ndimaamuri muchingova in charge nenyika for the last 37 almost 40 years saka kana zvinhu zvasvika pakadai mo divert vanhu zvinoreva kuti ndo yaanyaya instead kuti vanhu gadzirise upfumi hwenyika because ndohunoafekta vanhu.